manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kwa tereri, tinosangana zvakare manera anasi, uri musi wechipiri, zvita 18, 2018. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoparura gwaro recommission yavakagadza kuti iongorore zvakaitika pamhirizhonga yemusi wa 1 yamavhuvhu. Asi MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti gwaro ravakalema mosande iri hapana zvarinoreva. Vakari wa hondo yerusununguko vanoratidzira pamahofisi yemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vakarwa muhondo yerusununguko vari pasi pekomiti inoona nezvekuchengetedzwa zvakanaka kana kuti welfare team nhasi vaenda kumahofisi yemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa uko varatidzira vachiti hurumende inofanira kuita zvese zvayakavimbisa kuita muna 1997. Godwin Manguza anotipa nyaya iyi.
Nengo dzeZimbabwe Liberation War Veterans Association idzi dzange dzisingadariki makumaviri dzamacha kubva paAfrica Unity Square dzakachengetedzwa nemapurisa kuenda kumahofisi emutungamiri wenyika uko dzatadza kusangana navaEmerson Munangagwa sezvo vange vari mudare remakurukota. Mumwe wevarwiri verusununguko vaFrederick Ngombe vati vashandi vemahofisi avaMunangagwa vatambira gwaro rezvichemo zvavo.
Unfortunately, we couldn't meet. Our objective was to meet the president, but unfortunately, we couldn't meet him because it looks like he's in cabinet or something like that. Okay. So what they just did was find a copy and give the petition indicating that already number one.
Studio 7, I now kwanisa kunzwa kumutauri wa vaMunangagwa George Charamba kuti tinzwe kuti vaMunangagwa vachafambisa sei nyaya iyi. Vamwe varatidzira ndivaGina Mutsinze avo vati vakavimbiswa nehurumende kuti vachapiwa zviuru zviviri zvema dora mwedzi wega wega semari yemujandigere kubva muna 1997 kusvika pari zvino.
Tiri kupiwa $234 instead of $2,000 yatakavimbiswa 1997 kuti tinofanira kunge tichipiwa iyoyo kusvikira tafa. Asi nhasi tiri kuwana $234.
Kana izvi zvikaitika zvinoreva kuti nhengo imwe chete yesangano iri inofanira kupiwa mazana mana nemakumi mashanu ezviuru zvemadhora kana kuti $450,000. Pari zvino vanhu ava vari kupiwa mazana maviri nemakumi matatu nemadhora mana pamwedzi. Muna 1997 mekare mawo veterans akapiwa zviuru makumi mashanu zvemadhora pamunhu wega wega. Izvo zvakadonhedza upfumi hwenyika pasi. Zvimwewo zviri kudiwa nekomiti iyi ndezvekuti pajekeswe nezvemari yakaiswa mukambani yetelecel nesangano ravo pamwe nekuti paitwe bira guru munyika yose rekutambira vese vakadzoka kuhondo. Zvabuda pachena kuti hapana kuwirirana musangano revakarwa hondo sezvo vamwe vavo vange vari kushora munyori mukuru wesangano iri zvakare vari gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika pamwe nekuchengetedzwa kwevakarwa hondo yerusununguko vaVictor Matema Danda. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vaMatema Danda pamusoro penyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauri wesangano revakarwa hondo vaDouglas Mahia sezvo vange vasiri kudayira mbozhanhare yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa nasi vaparura gwaro recommission yavakagadza kuti iongorore zvakaitika pamhirizhonga yemusi wa 1 Nyamavhuvhu iyo yakasiya vanhu vatanhatu vafa uye vakawanda vakuvara. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachiparura gwaro iri pamahofisi avo ehurumende pamunhu mutapa building nhasi, vamunangagwa vati komisheni iyi iyo yaitungamirirwa nevakambova mutungamiriri weSouth Africa kwechinguvana vaHalima Motlante yakaona kuti kupindira kwakaita masoja mukurwisana nemhirizhonga yakaitika musi uyu kwakange kwakakodzera sezvo komisheni iyi ichiti upenyu hweveruzhinji pamwe nezvivakwa zvaiva munjodzi yekuparadzwa nevairatidzira musi uyu. Asi vamunangagwa vatiwo gwaro rekomisheni iyi rinoti kupfurwa kwakaitwa vanhu nemasoja nepfuti kwakanga kusingakodzere.
While the deployment was lawful, the operational framework in terms of section 57 subsection 2 of POSA was not followed in that the deployed troops were not placed under the command of the regulating authority due to time constraints as acknowledged by the Commissioner General of Police.
Gwaro iri rinoti utungamiri weMDC Alliance ndiwo wakakonzeresa kuti paite mhirizhonga musi uyu sezvo wakabuda pachena kuti hawaizotambira zvinenge zvabuda musarudzo kana mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vasina kunzi ndiwo vakakunda musarudzo. Vamunangagwa vaenderera mberi vachigwaro iri raburitsawo pachena kuti kufa kwevanhu vese vakafa musi uyu kwakakonzerwa nemasoja.
The commission's finding on a balance of probabilities from all the evidence received is that the deaths of these six people and injuries sustained by the 35 others arose from the actions of the military and the police. At least six persons sustained injuries as a result of the actions by the protesters. Several people and institutions had their property, including vehicles and wares, either looted, damaged, or burnt. A detailed list of these is attached as Annexure 8, which is found in there. In addition, the negative impact of the riots on the economy of the country as a whole has been assessed and reported on by the Minister of Industry and Commerce, Annex 9.
Nekudaro, komisheni iyi yakurudzirawo kuti vose vakarasikirwa nehama varipwe uye mapurisa akasike kuferefeta kwaari kuita vakakonzera kuti vanhu vafe nekukuvara vasungwe kusanganisira musoja akabuda mumifananidzo achiridzira varatidziri pfuti.
It is imperative for the police agency to complete their investigations to enable the prosecution of those persons responsible for all alleged crimes committed on the 1st of August 2018. Those particular members of the military and the police found to have been in breach of their professional duties and discipline on the 1st of August 2018 should be identified as soon as possible for internal investigations and appropriate sanction, which should include hearing from the victims and their families for impact assessment and to provide necessary compensation.
Gwaro raparurwa iri riri kukurudzirawo kuti paramende itore matanho ekuchinja mutemo kuitira kuti komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission idzikise mazuva inosungirwa kuti iburitse zvinenge zvabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika. Gwaro iri riri kukurudzirawo zvakare kuti hurumende iripe vose vakafirwa nehama dzavo uye ibatsire mhuri dzakasiyiwa nevashakabvu pamwe nekuendesa kuzvikoro vana vose vakasiyiwa nevafi vachiri mazera ekuenda kuchikoro. Komisheni yavamontlante iri kukurudzirawo kuti hurumende ishandure mutemo unobata kuendeswa kwemasoja mumigwagwa ashanda nemapurisa kuitira kuti zvisatore nguva yakareba yekutsvaga mvumo yekuti masoja apinde mumigwagwa, uye yakurudzirawo kuti mapurisa nemasoja kana achinge apinzwa mumigwagwa kuti anorwisana nemhirizhonga atsvage nzira dzisingaite kuti vanhu vakuvare kana kufa pavanenge vachiratidzira. Gwaro iri rashorawo makambani enhau yehurumende ayo anonzi aitsigira ZANU-PF pamberi pesarudzo, uye rikashorawo mapepanhau akazvimirira ainzi aitsigira bato reMDC asingaburise nhau dzisina kwadzakarerekera. Vamunangagwa vati vachamboongorora gwaro iri sehurumende vozoona kuti votora matanho api. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Thomas.
Zvichakadaro, bato reMDC rinoti gwaro rekomisheni yakadomwa kuongorora zvemhirizhonga yakaitika musuwa 1 Nyamavhuvhu raburiswa kune veruzhinji nhasi navamunangagwa iri harina zvariri kubatsira nazvo nyika pari zvino kunze kwekuda kubata vanhu kumeso. Mutauriri webato iri vaJacob Mafume vanoti sebato vanoona sekunge gwaro iri ragara richida kuvharidzira kuurayiwa kwakaitwa vanhu nemauto. Vanotiwo chimwe chavashamisa ndechekuti gwaro iri riri kukurudzira kuti vakapfuura nekuuraya vanhu vatsvagwe vamiswe pamberi pematare, asi riri iro basa raifanirwa kuitwa nekomisheni iyi rekuburitsa pachena vakauraya vanhu. Vamafume varambawo kuti bato ravo ndiro rakakonzeresa mhirizhonga iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Gwaro iri tariona, asi harina zvariri kutibetsera pari zvino. Pane zvidimbu zvatanzwa tichazoverenga hedu zvizere, vaita sevari kumanya kuda kuribudisa, asi iri nyaya yekuda kuti meso. Nyaya yegwaro iri ranga ragara riri kuda kuita whitewash, nyaya yekuurawa kwevanhu. Ragara riri kuda kuvharidzira kuuraya kwavaita kwevanhu. Ende chatishamisa ndechekuti gwaro iroro riri kuti maidentity nevanhu vakakomanda vanofanirwa kutsvagwa nemazita avo anofanirwa kubuditswa. Ndiwo basakara richifanirwa kuitwa nekomisheni kuti ribudise mazita iwawo, asi raakudzosera kune vacho mapepetrators vacho vakauraya kuti vataure kuti ndiani akakomanda endi uye ndiani akashuta vanhu. Zviri izvo zvavanga vange vachitsvaga, nekuti iyo kuripoti yacho yoverengwa navamunangagwa, iyo yanga ichifanirwa kuverengwa navamuhlandi. Zvinorevei kuti munhu wacho wamamuchiinvestigeta ndiye aakuverenga ripoti yacho. Dai anga ataura kuti commission irelease report ichivhunzwawo mubvunzo, ichivhunzurudzwa kuti tidzwisise kuti zvayakataura zvinorevei uye zvinoitwa sei nezvavatadza kubudisa. Zvinhu zvacho zviri kungoitwa zvichida kungovharavhara vanhu, kungovharavhara kupfungura hutsi kuti tisange tichiona kuti chii chiri kuitika.
Gwaro iri tanzwa richipomerawo bato renyu reMDC mhosva yekuti ndo rakakonzeresa mhirizhonga. Munoti
ndo zvatotishamisawo kuti vanoti takakonzeresa mhirizhonga, havana kutaura munhu wani akashutwa neMDC, havana kutaura kana one member yeMDC yakanga iripo. Vari kutaura zvemaspeeches aiitwa parali, ivo vanhu ava vaitaura maspeeches akanga ari wese, vachitaura kuti masoja hafi akabvuma kuti pano patongwe navachamisa, vachiramba vachiita zvese zvese kuti vakonzere kuti vanhu vasagadzikana nevhaiorensi yaiitika, yavanga vachitaura kuti yakaitika kumadzimai. Patinozonzi patakaita mhosva ndepapi, pongonzi maspeech ndo akonzera kuti vanhu vatsamwe, vokangamwa kuti kusabuda kwemaresults ndo kwakonzera kuti vanhu vatsamwe.
Saka mune matanho amuchatorawo here sebato zvichitevera kubuda kwegwaro iri?
Isusu takanguva tabvirira kutaura kuti komisheni iyi kutambisa mari, tichange tichidzokera patakabva, tichange tichidzokera pazvakarehwa. Isusu ticharamba takanangana nekuti tiite nyaya yekuti vanhu veZimbabwe vasunungurwe muutambudziko hwavari kuitwa nadambudzo Munangagwa akaita musengabere wepawa. Ndo nyaya yatacharamba tiinayo.
Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDeva Mavhinga, avo vanotiwo vanoona sekunge komisheni yavaKgalema Moshande iyi yakaedza kwazvo kuburitsa pachena kuti mauto akapfurikidza mwero pakushandisa chisimba mukupomhodza kwaaiita kuratidzira kwakaitika muna Nyamavhuvhu. Asi vaMavhinga vanoti hurumende inofanirwa kuchiendesawo ongororo iyi mberi kuburikidza nekusunga vose vane chekuita nekupfurwa kwevanhu vorangwa zvakakodzera.
Tingati hedu vaedza vaMoshande nevamwe vavo pavataura pachena kuti mauto akapfurikidza mwero pakushandisa futi panyaya yemhirizhonga yakaitika musi wa1 yeNyamavhuvhu. Asi dambudziko guru richiripo nderekuti gwaro iri raita musiya paduku, harina kutaura zviri pachena nyaya yekuti vanhu vakapfura vanhu vanofanira kuitwa sei, kwete kungotarira chete kuti tichienda mberi nezvipi zvinofanira kuitwa. Saka tinangoti zvedu vagona paduku pakuru ndepanga pachifanira kutaurwa ndepekuti vanhu vakaita izvi kuti pave nemucherechedzo wekuti zvisazoitikazve vanofanira kusungwa. Ndochekutanga chepiri, tinotendawo kuti vakapfurwa vakaratidzwa neava vakakanganiswa vakakuvadzwa pamirishonga iyi vanofanira kuti varipwe izvozvo tinozvikudza asi chikuru chinofanira kudzokera ndechekuti kuti zvisadzokorodzwa munhu wese ane chekuita nenyaya iyi anofanira kuti atomiswa kumberi kwematare edzimhosva
asi tichitarisawo iyo nyaya yekuti gwaro riri kukwanisa kunge richitaura kuti kudaidzwa kwemauto kwanga kwakakodzerana nebumbiro remitemo pane chingashoropodzwa here
hongu kwazvo kwazvo tinoona kuti isu vanga vachiongorora chiurapedzero taivambo pazvakaitika muguta reHarare tinoona kuti mapurisa akange kudzivirira mirishonga zvakange zvatogara zvatopombodzeka asi mauto akangouya vachiuya nemhirishonga vasinei nekuti ndivanani vakanga vari muguta vazhinji vakapfurwa vakafanira nekukuvara vanga vasinei nezvaiitika saka hatingagamuchiri nyaya yekuti mauto aifanira kuti apindire
tinonzwawo gwaro iri riri kukurudzirawo nyaya dzakafanana nekuti vakakonzeresa kufa kwevanhu ava vange vachiburiswa pachena kana kuti kumiswa pamberi pematare tingaona here hurumende ichizviita izvi kana kuti igwaro riri kungokurudzira asi pasina matanho anozotorwa
kurudziro iripo yegwaro handioni sekuti hurumende ingazviita nekuti vari kutenda kuti ndivo vakatuma kureva kuti painge pakagara komishini yevamuhlande yaifanira kutoti itaure kuti vakapfura vacho ngavauye vambire pamberi pekomishini iyo zvizivikanwe zvibva zvangobuditswa nemazita avo kuitira kuti pozongosara kwakunzi ngavachende kumatare edzimhosva iko zvino handione kuti hurumende ingada kuti ita
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano rehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadeva mavhinga vachitaura vari parunhare vari kusouth africa nestudio 7 tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiri weamerica vadonald trump vanoti vanoshuvira rombo rakanaka kuna vamichael flynn ava vaive chipangamazano chavo munyaya dzekudzivirirwa nekuchengetedzwa kwenyika vaflynn vari kutarisirwa kupiwa mutongo wavo nhasi mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekunyepa apo vaiferefetwa panyaya yavo yekufambidzana nevanhu vemurussia masvondo mashoma vatrump vasati vagadzwa semutungamiri wenyika gore rapera nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira hurumende kuti ikasarova namasoro nevashandi pamwe nevashandirwi zimbabwe ichadzokera kumakore ekuma2007 uko mitengo yezvinhu yaikwira katatu pazuva blessing zulu westudio 7 anotipa nyaya inotevera
nezuro zimbabwe national statistics agency kana kuti zimstat yakazivisa kuti inflation yemunyika yakwira kusvika pazvikamu makumi matatu nechiga kubva muzana kana kuti 31.01% kubva pazvikamu makumi maviri nezviga makumi masere nemashanu kubva muzana kana kuti 20.85% mumwedzi wagumiguru aka ndekekutanga mitengo yezvinhu ichikwira zvakadai mukati memakore gumi Zimstats inoti mitengo yezvinhu zvakaita sechingwa zvinwiwa nehembe ndiyo yakapa kuti mitengo iite chamuramba muru kukwira kwemutengo uku kuri kupesana zvikuru nemashoko egurukota rezvemari muzvinafundo mutuli ncuve avo vainge vati inflation mukupera kwegore rino yaizopera iri pazvikamu makumi maviri nemashanu kubva muzana kana kuti 25% yochizodzika mugore rinotevera asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muamerica vachidzidzisa pajohns hopkins university muzvinafundo steve hanke vanoti inflation yemuzimbabwe yakatodarika zana kare kare uye yananga kumakore ekuma2007-2008 apo vanhu vakaomerwa neupenyu zvisina mukare akamboona vaimbova gurukota rezveupfumi dr simba makoni vaudza studio 7 kuti zvainge zviri pachena kuti inflation ichakwira zvakanyanya nenyaya yemashandisirwo ari kuitwa mari munyika zvikuru kuda kuenzanisa dhora rekuamerica nemari yemaRTGS nemabond
chisungo chehurumende chekuti mari yemuno yakaenzana neyekunze chabva chafumurwa nekukwira kwemitengo chekutanga chechipiri zvirikuratidza kuti upfumi hwenyika hausi kusimuka.
Mashoko aya atinirwawo nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Pakatarwa kunzi mabhanga anofanira kupatsanura maaccounts evanhu kuti pange paine nostro foreign currency account neRTGS foreign currency account, zvakaratidza kune vanhu kuti mari iyi haina kufanana. Mari yatiri kushandisa tichingonzi ishandisa imari maelectronic transfers haina kufanana nemari chaiyo chaiyo. Ndo zvazvakabudisa, nekuti kana zvavo kunzi ngazvipatsanurwe mumabhanga, zvinochibudisa pachena kuti pane kusange mari dzakafanana kuripo.
Munyori mukuru musangano reZCTU vaJafet Moyo vanotiwo vashandi vakaomerwa zvakanyanya neupenyu sezvo zvinhu zvaramba zvichiita chamuramba mhuru.
Kuti tibatane nemaprices masalaries yevanhu anofanirwa kuva achikwira tingati maybe ne 500%. Tingati ndiyo gepu yamo.
Ko, zviri kunzi navancuve vakwanisawo kuisa mari parutivi inosvika mamiriyoni makumi maviri nemashanu mukushanda kwavo. Zvinorevei? Tabvunza Dr. Makoni.
Haisi hurumende yese iri kutaura izvi, ndava mutuli ncube vega vega. Chechipiri, vakuru vedu vane tsumo inoti muroma hauzarirwi nerwizi. Vangataure havo kuti tiri kuda kuita zvakati zvakati, asi zviratidzo zvemabasa hazvisi kutsigira zvavari kutaura izvozvo.
Kugadzirisa dambudziko iri, dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kukurudzira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nehurumende yavo kuti vasiyane nemari dzemabond notes nemaRTGS uye kumutsiridza nyaya dzekurima kuti nyika isaratsikirwe nemari ichitenga zvinhu kunze zvainokwanisa kurima. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Mumwe muchikairi wendege wepathoniu airbase Mugweru Tashinga Musonza amiswa pamberi pedare ramagistrate Mugweru makare nhasi achipomerwa mhosva yekuuraya musikana wake. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare amai Patekile Msipa vataurira Musonza kuti ari kupomerwa mhosva yekuuraya muzvare Lucy Dhuwe, avo vanonzi vaive musikana wake, vakatara musi wa28 ndira sezva richatanga kunzwikwa nyaya yake. Musonza uyo ane makore makumi maviri nemapfumbamwe ekuberekwa amira mudare asina gweta rakamumiririra uye achange ari kujeri rehwahwa riri kunze kweguta reGweru. Asi hanzi anokwanisa kukwira kudare reHigh Court kuti aise chikumbiro chekubhadhara mari yechibatiso. Musonza auya kudare akachengetedzwa zvakasimba nemapurisa ane chitsama ange akapakata zvombo uye baba naamai vemushakabvu, dzimwe hama pamwe nevamwe veruzhinji vazadza dare vachida kunzwa nyaya iyi. Muchuchisi wedare muzvare Ndamukane Chikuni vaudza dare kuti Musonza akarova muzvare Dhuwe nemaoko nezvibhakera, uye magwaro ana chiremba vakanyora mushure mekunge vafa anoratidza kuti izvi ndizvo zvakavauraya. Muzvare Chikuni vatova nevanhu 16 vanokwanisa kuve vafakazi panyaya iyi. Baba vaLucy vaCodwell Dhuwe vaudza Studio 7 kuti vachiri kushushikana zvikuru nemafiro akaita mwana wavo.
Ini semubereki waLucy kurwadza kwangu handifungi kuti kunopera, nekuti kunyange zvazvo zvikazoita sei pakoti nemutemo, handione kuti Lucy achakombenzetwa chirudzii. Vanhu vari pano pasi hatigone kumukombenzeta, nekuti hapana nani nani zvakachagona kuzora upenyu hwake. Achagona kungoita sechendi Mwari akamugadzira, Mwari akamusika.
Amai Alice Makata ndivo sachigaro wechikamu chedunhu reMidlands chesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe. Svondo rakapera, sangano iri rakafora mumigwagwa yeGweru semucherechedzo wekurangarira muzvare Lucy avo vaive gweta muguta reGweru, uye semucherechedzo wekurangarira mazuva 16 ekudzivirira mhirizhonga yemudzimba kana kuti 16 days of activism against gender-based violence. Amai Makata vati vari kufara kuti Musonza azomiswa pamberi pedare.
The Women's Coalition of Zimbabwe Midlands Chapter tine mfaro mukuru mukati mezvara nhasi nekuti zvatakaitira March muswa 10 December chazoitika. Chataishuvira ndechekuti tasvinga appear before the court and mukati mezvara nhasi ndozvaitika. Tinofara neresponse yaitwa neminister of Home Affairs, tikofara neresponse yaitwa neminister of Justice kuburikidza nemarch yatakaisa muswa 10 December tichishuvira kuti izvozvo zviri kuitika dai zvingakontinua kusvika taona justice ichiprevaila over Lucy's case.
Pakamboita mutauro vemhuri yaLucy nevamwe veruzhinji vachigunun'una apo Musonzi aivaburitswa mumaoko emapurisa mushure mekunge ambosungwa, asi mapurisa akatsanangura kuti akaita izvi nekuti hazvisi pamutemo kuti varambe vakachengetedza munhu kwemazuva anopfuura maviri vasina kumunza kudare. Ndakamirira Studio 7 Ugweru, ndini Taurai Shava.
Yashika nguwe ya kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Patange tichitaura pachirongwa chedu Let's Talk ngati kurukurei, tange tichitaura nevadzidzisi avo vari kufamba kubva kwaMutare vakananga kuHarare. Patange tichitaura nemumwe mukuru wavo vaObed Masaraure nemunyori mukuru wemadzimai vaBrenda Musavengana, mapurisa abva asvika akavabata vari parunhare neStudio 7.
Changanya zvika paruwa apa vakabatwa ne police saka iyo zvinhu vati takura vatiendesa pa central ndo patatosvika izvezvi.
Muri vangani?
Tiri 14.
Masungwa here kana kuti mangotorwa musati maziva kuti chiri kurongwa?
Pari zvino vangoti takura vasati vatitaurira kuti zvinhu zvizvi zviri kuitika.
Pane vamwe vasara vachiri kufamba?
Pane vamwe vasara vanga vari kumashure.
Vamunoti vasara vangamisii navo here?
Sara kari pamwe chete, saka isusu tandiri kumberi ndisatorwa.
Saka iko zvinezvi zvanzi chii?
Tangosvika pacentral vasi tivataura kuti zvinhu tiri kuitwa sei tichingori panze.
Ko vamwe venyu varipo here titaure navo?
Hongu munokwanisa kutaura navo vari pasi.
Makadi vamasaraure?
Tirinani.
Ndanzwa kuti matorwa asi hapana zvataurwa.
Vatadzidzi vakati apreseva tiri kutoburutsa izvezvi sezvo zvatarwa na Comrade Brenda, saka tangoburuka takamirira kuti tinzwe kuti mhosva yedu ndeyei tafamba sei.
Vasara uko vasara vangani?
Tatichifamba tiri 14 mabasara 26 asina kubatwa nekuti vanga vari kumashure.
Kana mabva pamapurisa ipapapa moda kuita sei?
Tikabva pamapurisa tichadzokera kunotangira patasungirwa totanga kufamba tidzoka muHarare. Tine chishuwo chekusvika tichipa petisheni yedu kuna Minister of Finance chinogara pamahofisi pake kusvika atipa mari yemaunited states dollars sezvatakawirirana muna 2012. Hatisi kuzobvapo nekuti vanhu vatinavo havakwanisi kuenda kuhoridha, vakatoenda kuprinsipa vakatoda nyuye. Mhuri dzavo dziri kutambura, ivo vari kutambura. Saka titori muhondo yetu kusvikira mari yapinda mumaakaunti medu tinenge tiri pama.
Ini ndini Tandonoka Wande.
Muchirongwa The Connection na 8 PM tiri kutarisa zvakabuda muongororo yakaitwa necommission yavakalema Mushande, iyo yaziviswa kune veruzhinji nhasi nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Zvirongwa yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoparura gwaro rekomisheni yavakagadza kuti iongorore zvakaitika pamhirizhonga yemusuwa 1 Nyamavhuvhu. Asi bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti gwaro ravakalema Mushande hapana zvarinoreva. Vakarwa muhondo yerusununguko vanoratidzira pamaofisi emutungamiri wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwanani apo tinokupai dzimwe nhau. Kana muchida kutumirawo tsamba mbozha kuStudio 7, dzitumirai pastudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiya mina Sandekile Mhlanga.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.